evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 29th, 2017. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2017.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
Thanks once again. You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. This evening, we are talking about top issues in 2017.
There were many issues that were faced by Zimbabweans in 2017, and one of the key highlights was the military intervention, which led to the ouster of then-President Robert Gabriel Mugabe. His wife, Grace, was silenced, and some members of ZANU-PF's Generation 40, or G40, fled the country.
Zimbabwe's economic crisis continued unabated, with the bond notes almost disappearing from the money market. Industrial capacity utilization remained subdued, and workers struggled to make ends meet.
The elevation of former Vice President Emmerson Mnangagwa to the post of President and continued rise of retired General Constantino Chiwenga are some of the top highlights in Zimbabwe. Was 2017 a good year for you? Let's talk.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Tinalapa lochonga siyaphila sibilo kuzwayo ye lamhlanje sikhuluma ngomnyaka ka 2017 ukuthi la ubona njani kambe wawumuhle yini kumbe kawuzange ube muhle kwabanye wabamuhle ngoba siyabona ukuthi bakhona abajabulayo njengomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lo retired general uConstantino Kuvea Chiwenga na ukanye utabile kakhulu ngoba sekumsekele kaMnangagwa kuzobuya lo Kembo Moati la nyakwazi utabile kakhulu kodwa kulabanye abangathabanga ngakho siyakwazi ukuthi owayengumongameli uRobert Mugabe uhleli khona ngale ndlini lo mkakhe kungani abathabangangako kuzobuya ke okunye okwenzakalayo siyakwazi ukuthi abantu ezikhwameni lapha kuyahlupha imali bingatholakali njalo kunengijonga kodwa usenzakala kakhulu elizweni
nanzi kwaGibbs ushitaure vateleli kuthi iwe najonga uyaphila
ya
akuzo ndophila ndiyena
ah nyakuzo sibuyaphefumula
oh
Yeah.
Did you famous?
Yeah.
Ah, you are right. Uri right. Icho kwa di Gibbs.
Ndaka
Simba.
Kusimba
chaiko.
Yeah.
So kuti 2018 head
one. Simbi.
Ah, Simbi.
Yeah.
Andizvo zvovadiwa vateereri nevatariri. Nasi tiri kuda kumbotarisa kuti 2017 ranga riri gore rakadi. Kune vakawanda vane veZimbabwe tonzwa kuti igore rairema. Asi mukurema imomo makauya shanduko dzakasiyana siyana. Shanduko yambotaurwa nemumwe wangu Gibbs Dube yekuti mauto akaonekwa achipindira mumatongerwe zvenyika. Zvakaita kuti mutungamiri wenyika vaivepo nguva iyoyo vaRobert Mugabe vanga vagara pachigaro kwemakore anoita 37 vanga vachibviswa pamwe chetewo nevainzi vaidyidzana navo vanga vari kuchikwata cheG40 vamwe tinonzwa kuti vakatiza munyika vamwe vari kutongwa vachisungwa vachitongwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana inyaya dzaiitika mugore ra 2017 takaonawo mapato anopikisa vachiumbawo mibatanidzwa kana maalliance kune MDC alliance kune Rainbow Coalition kune code zvese zvaiitika mugore ra 2017 asi chakanyonetsawo zvakare nyaya yekushaikwa kwemari munyika zvikuru mari yekunze vakawanda vainonga svosve nemuromo zvinhu zvichiwanikwa muzvitoro asi mari yekutenga kusina saka toda kunzwa kuti imi ndezvipi zvamakaitawo zvamakasangana nazvo uye zvamunotarisirawo muna 2018 Gibbs.
Yes, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Gaino Kumede. She's with Studio 7 right now. Good evening, and welcome to the program.
Good evening, gentlemen. Thank you for having me.
Thank you so much.
You're welcome.
And yeah, I think you can pose the first question.
Yes.
We're lucky today we've got a lady.
Yes, mostly Gibbs. Mm-hmm. Gain, we understand women are the backbone of each and every economy. And politically in Zimbabwe, if not in the world, most women complain that they are sidelined. What's the highlights you can pick for the 2017 issues that affected women?
Well, just going back to the sidelining issue, mm-hmm. let me address that first of all. Most women do not have the means that men have. So that's one major challenge. In other words, financial means. If a woman is to contest, for example, to be a parliamentarian, she would need a vehicle to go around. She'd need resources. And so that's a challenge for a lot of women, and that's the fear that a lot of women have from venturing into politics. However, lately, a lot of women are coming on board. But I think the main challenge that women face is that they do not vote for each other. Mm-hmm. We do not vote for each other, and that's a fact. So if we are to change our mindset as women and start looking at other women, not as a challenge per se, but as a person with, if a person has merit for the job, we should actually vote for these women.
Mm. Mm. So ngasa sikhangela kodwa ke isikhangela okwenzakale ngo 2017. Siyabona ukuthi umongameli Mgabe waphuma esikhundleni. Umkakhe laye wayengazanise wayekhuluma kakhulu kodwa bamvala umlomo. So nxa sikhangele khonapho ke ubona ngazani ungathi omama basebenza kanganani. Kwezombangazwe lapha. Khona babe khona eduze kumbe ngamadoda ayeminyana nje khonapho.
Ekukhipheni lo.
Wayengumongameli.
Wayengumongameli. Hayi omama labo basukuma. Lapha ukukhanya kwasukuma ilizwe lonke. Ilizwe lonke la first time kubona ilizwe abantu beZimbabwe bebambene kanje kungasakhangeleki bengasakhangela ukuthi wena uvela kuliphi ibandla elezombusazwe kumbuvela kuliphi ibandla kumbuvela kuyiphi tribe for that matter so lapha abantu kade bebambene i common goal ibingeyokususana lo obebuse iminyaka engamachuma amathathu lasikhombisa umnumzana Mgabe. And bathe sebekwenzile khathesi sokuqalisa futhi sokusiba sobala ukwehlukana lokhuya.
Ubaba ibasebezibambile.
Ubaba ibasebezibambile ngoba ukhanya
ngapho mama mphele.
Omama bakhona. Kodwa bakhanya befakwa befakwe eceleni ukuthi hayi lena gidanini. Libe liba ngumsindo lisenzani lisenzani ngoba so far sokufaka umama yedwa. Mrs. Kashiri, uOpaka Kashiri. Nguye yedwa esingathi nguyofakiwe ku presidium kumbe ole senior position kubandla lenele libusayo elezano PF.
So Jonga, I think you can hear what she's saying, you know, in terms of women, you know, she says women were part of the system that actually ousted the president. But then afterwards they were actually sidelined. So maybe that's a point of contention among women.
That's why I raised that issue. But well, we can bring in one of our guests. That's Dewa Mavinga, a human rights lawyer who is based in South Africa. Mr. Mavinga, how are you?
Fine, thanks. Good evening to you and to your listeners and viewers.
Ndirofunga kuti hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira vateereri vari kunzwa vega kuti ava Mavinga ndo vatitsika pano. Itipeiwo zvamunofunga kuti zvikuru zvingatariswa mugore ra 2017 tichitarisawo zvese zvekodzero dzevanhu nezvimwe zvaisimudzirawo vanhu.
Chikurukuru chegore ra 2017 yanga iri nyaya yekuti ndiani achatora matomu kubva kuna vaMugabe uyezve kuti zvichapambiswa sei. Asi takazoona kuti mauto pamwe chete navamunangagwa vakazopindira mumwedzi wambudzi ndokubva vatora masimba nechisimba iko zvino zvavakutaridza zvekuti izvozvo zvakaitika zvanga zvine nyaya dzekodzero dzevanhu zvanga zvavakutaridzawo kuti panga paita dambudziko guru kwazvo nekuti aimbo vamutungamiri wenyika vaMugabe nemudzimai wavo maziso anga ari pana mai Mugabe kuti vari kuzvifambisa sei ndo vachatora here. Saka patiri iko zvino apa kwakuwo kuzeya kuti 2017 ranga riri gore rakaoma kuomera vanhu pakurarama kwavo kuomera vanhu panyaya dzekodzero. Tinoona kuti vanhu vakawanda vangave vanhu vekumazowe kumanzo vakanga vamboshungurudzwa vachibviswa munzvimbo dzavaigara nyika yanga yakaomerwa. Asi iko zvino tava kuona kuti tatarisanazve mumaziso nesarudzo dzichauya gore rinouya ndo rimwe dambudziko guru randiri kuona tichienda mberi.
Maybe you can recap in English, Mr. Mavinga.
Well, the big one on the political and social scene in Zimbabwe in 2017 was the succession of former President Robert Mugabe, which was eventually resolved in November through a military coup led by General Chiwenga, and which then installed Mnangagwa as the new leader. That having happened, we now realize that the big question going forward are the elections in 2018, whether they will be free and fair. There were a number of human rights abuses that we highlighted, particularly around, you know, evictions, forced evictions in Mazoe Valley, the Manzo farmers, but that has now since been resolved. So the big question that remains now has to do with preparations for democratic, free and fair elections.
Thank you so much. Vamavinga ramba yenyu muri parunare. Gibbs ones. Vamavinga vari kutaura kuti ah kwa kune zvakati kuti zvakange zviri zvatingati ma highlights. Vabatawo nyaya dzekubviswa kwevanhu kumazu kumanzo uko dzainetsawo munguva iyoyi kutyora kwekodzero dzevanhu ikoko nezvimwe zvinhu zvavabata bata asi tiramba tichingonzwa zvakawanda.
Yes, siyabona ke ukuthi kulabantu sebesixhumile khona mpa ke ku Studio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisixhumile nzaba labanye benu. Polite kwakuba Maphosa, Ruben Ndlovu, lo Mandla Mkhwananzi khona mpa USA, Dennis Blauzi lauthi sengkhona kuzobuya lo Thako Lencube sakhile line lo Sikhunkiwane. So usuku oluhle usibhalele futhi umhlongo lapha uthi Dube kimi, the year has been very good and ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. I'm running a business in Johannesburg and it was so good. Andlamuzwa ke usuku oluhle uyakhuluma lapha umhlongo Bebe uthi yena umnyaka umbuyele kuhle ngenye indlela aza kayibone. Usele business ejonga. Usele business yakhe khona eJohannesburg njalo selokunye okuningi akwenzayo. So kuye uthi umnyaka onjani ubuyispot on bumnandi kakhulu
2008.
Yeah, uthi bekumnandi sibili.
Ah, regret umuzwa ukuna again.
Uyabuyela yini ekhaya?
Singazi ukuthi uyabuyela ekhaya kumbe hayi, kodwa ke ngokutshengisela kwakhe bona ngani sechaya isikokwane bona ngale ke eJohannesburg.
Hayi, uyafunakala ekhaya. Njengoba ziuhambela khona ngale uhambe lolwazi lwakho ubuyele uye ekhaya.
Hayi kwakhe ngale.
Hayi kwakhe ekhaya. Ziye mhambela khona ngale.
So nxa sesikhangela ke futhi sijula siyaphambili geno kumede. Wena ubona ngazani sibili kungani kwahlupha ngomnyaka 2017 eZimbabwe kwini?
Hayi, into zakhona ukuhlupha kwakhona kuqalisa into ebezilokhu zisibekelana. Zisibekelana ziphayila iminyaka ihamba ngokuhamba kwesikhathi, kodwa khonokho kwemali sibuyele kodaba lwemali ukuthi uhulumende uyabe ngani uselusolvile solungani soluhamba soluphutsha kuhle luthi soluphutsha khona phana futhi kuphinde babuyele emuva. Khathesi udaba lona lolokuselakala kwemali yilo kade soluhlupha abantu. I-black market ibisikhanye siyaphambili. Imali sezilokhu zikholwa sezithengwa ku-black market and so on. So lakathesi abantu lokhu bekhala ngakho khonoko. Kuchema nenyaya ye-black market jonga. Kushayika kwemali ye-plastic money iyoyi. And it seems like ndiyo problem iri kuramba ichienderera mberi.
2018 togona kupinda zvinhu zvakamira saizvozvo.
Zvakamira saizvozvo.
Ndichiri kurangarira nezuro nezuro President Mnangagwa vakapuwa mvunzo na Blessing Zulu Studio 7 wekuti vanoti nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Tinonzwa kuti vakati pari kurongwa kuti pagarwe pasi maminista weIndustry and Commerce kana kuti weMaindustry vaMike Bima vachiti vakavatuma kuti vange vachigara pasi nemapoka ane chekuita nenyaya dzemitengo nevanogadzira zvinhu mamanufacturers nemaretailers. Tinofunga kuti tichagadziriswa, asi kazhinji munhu wese anogona kuviga chinhu kusvika mutengo wachinja.
Ko mari yacho iri kumboendepi?
Ipapo ndo patoda kunzwa
Gibbs. Keshi yacho iri kuendepi?
Gibbs ane imwe muhomwe. Gibbs waiwana upi mari?
Akwaziwa joka sikuti pali apa woti sizwe lapa slow baba ecinga kuti ngukomo.
Yes.
Nga nkomo yakwazi. Baba Nkomo ungachona njani? Yeah, we are going to come on.
Yeah,
umnyaka 2017 ubone njani baba ko?
I think we are right 100% perfect baba. A businessman in South Africa here. You don't need to hamba kahle uNkulunkulu ngambani kamangatsona. Engikuselayo kuphela nje kusekhaya ukuthi akula government ephilayo baba. Igovernment yena ivulile. Awuphukile putting in brackets. Engizokutho ulalelela
Tell me.
Kodwa
ke okunye ke nxa sikhangela okwenzakala eZimbabwe okucabangela ukuthi kungabe lakho ludaba oluqakathekileyo kungabe kuloyilobhi babankomo.
Hayi, lokho kwenzakale ukukhipha umgabe laphana kufana nokukhipha imali kulesi sikhwama usifake ngapha uvala umnyango ngapho uvula omunye umnyango ngabe uthi uthinta ishopu igemu nje edlaliweyo lapho ma kungathiwo gemu edlaliweyo sifuna ukubona umgabe bembopha baba ungabona umgabe engabotshwa udlalwa ngengqondo zabantu umgabe wabulala abantu babotshwe lapho baba ubothi labo G4 kuze i-PPP kungabe le side yokuthi wrong umgabe is more than 10% wrong on that kind is a devil wabulala abantu isama ngaba wonke siwazo lapha lapha i-6th brigade uthiwe I'm sure he was one of the commanders why commander that took round adengazali ngengqondo zabantu umgabe kabothe le G4 kibothe kufana nesifoni.
Yes, aba kakhulu kodwa singasebenzisa amabala nje ukuthi u-devil u-devil ungazali libala
lihlaba. No, lalela, lokukurani ilizwe lelo lesiprofetha abantu libabiza ngamagama right bona bevele be-wrong and u-Emerson ngabisele i-property ye-Zipra neyezaphu abayithatha bebulala abantu ngo-1983 ngebhukurawontu and esimayiceda lapho ekhansile i-Utah Court yanokuthiwa i-Utah besebenzisa igama elithi unity endaweni e-wrong kukanti bona u-Emerson yiyo bethithi ngaphambili bebulala abantu bakithi bethithi bebulala amahungu
kuphethe
konke lokhu abaqale bekukhuye konke lokhu lingabaprotekthi baba lesetini lesi
lingabaprotekthiaela
inentawutiba zakhe lingaprotekthi abantu abawrong litshele ukuthi kulungisiwe eZimbabwe ilizwe kalila mali isenti kayikho lesekhanye inyanga lezi abantu banikezwa $30 imali ekuthengaisuku ilisiphelile.
Awuboni inkomo, sibonge kakhulu. Ye, ungathinwala kusasa
mzalwa futhi khona ngesabo uyebambe ungesabi kuningi esigabu khuluma lapho kuningi legameni livele asiyithayilisa ndangisebancane abantu bemaphelweni nemidlenze sicela ngo-1980 lingayibhoteli until beze besolve udaba lwalo ababenza bebulala abantu bakithi abantu abethu bagcwele i-South Africa abanye abalama-ID abalama-certificate ngenxa yagavumenti ka-Emerson Mnangagwa lo mgabe bonake labochiwenga
akesabi ukubaegoli bajale ukuthi danki. Siyabonga kakhulu mzala, sibonge kakhulu.
Ngiyabonga.
Yeah, so Mr. Nkomo is really a very bitter man, but he's happy that he managed to actually open a business and is running a business in South Africa.
Mm-hmm.
He's very happy about that. But he's not happy about the current government. He says, what happened, you know, when Mugabe was removed from power is something that was planned and pre-planned and all those kind of things. And he says, if Mnangagwa is very serious, he should not only arrest G40 members, but he should arrest the former president for committing some atrocities, allegedly committing those atrocities. So he says, at the end of the day, we see that Mr. Kembo Mahadi has been given a portfolio which is reconciliation. So he says, involve everybody. If ever there should be some reconciliation, that should actually happen. And he says he should also return all the Zipra properties. And then cancel the Unity Accord. That's him. Yeah.
Cancel it.
Cancel it.
Start a new.
Yes. Start a new thing.
Let's hear from Mr. Mavinga.
Mm-hmm.
Va Mavinga.
Wong.
Imanzwa kune muteerera ataura apo ari kupupa furo.
Wongu ndizvozvo matambudziko anga akati wande mukati meZimbabwe. Asi chatinofanira kuona ndechekuti patimire iko zvino senyika hatiri kumawere chaiko. Hapana anoziva kuti ramangwana richavei. Nekuti mauto aswedera zvachose pachigaro chekutonga achiedza ku hazvichanzwisike panyaya yesarudzo kuti zvinomira papi kana vamwe vakati kuti utonge unofanira kunge uri wechiuto kana kuti wakabva kuhondo wakaenda kuhondo nyaya iyo yadzokazve. Saka sarudzo dzicharevei ndo zvikuru. Asiwo pane zvakaitika mwedzi wapera iwoyuyu pane zvakawanda zvisiri kuzivikanwa kuti ko kutora nyika nechisimba kwakambofamba sei, pane vakafa here, zvakafamba sei, pane vakasungwa here, vari kupi, nyaya dzavo ndedzekuti kudii, uyezve kuti zvakawirirana navamugabe, vamugabe vakabvuma here kusiya chigaro vakawirirana kuti kudii. Saka ndinotendawo kuti hazve chokwadi, pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe, asi kwatiri kuenda tinogona kunge tiri kumawere.
Ya, inyaya yakaoma. Ko nyaya yekuti unit akodi kanzurwe itsemurwe nepakati, manzwa osei kana munofungei?
Nyaya yeunity accord tinogaro itaura kuti chakakosha kugadzirisa zvakasiyiwa zvakaitika zvachona. Kana pakanzi ngapaongororwe nyaya yekukura hundi kuti yakafamba sei, vanhu vakatadzirwa, mhuri dzakaparadzirwa, hama dzavo, vabereki nei nei, votaurwa navo, poonekwa zvingaitwa kuti nyika iende mberi. Hazvigone sekutaurwa kwaitwa navamunanga kwokuti zvigonza, aiwa kanganwai zvazuro handei mberi, kana kuti pachirungu let bygones be bygones, kwete. Chinodiwa ndechekuti pange pachigadziriswa, kana kuri kunzi ndivamohadhi vapuwa basa iroro renational peace and reconciliation commission, ngavachiita basa iroro nemazvo, votaura nevanhu vanogara munzvimbo idzodzo dzakaita matambudziko akasiyana siyana emhirizhonga nekutyora kwekodzero, votaura kuti ndezvipi zvinofanira kuti zviitwe, pogadziriswa zvinhu. Kana zvinge zvagadziriswa, kana vanhu vakaparadzirwa misha, vakaparadzirwa, vakaponderwa hama dzavo, vakataura kuti tinoda kuti nyaya yemubatanidzwa yeunity iparadzwe, ndivo vanenge vataura. Hazvisi zvokuti munhu angataure ari kunze asingazivi zvakaitika. Zvinotoda kuti vanhu vakange varipo, kana kuti vane vabereki vakange varipo, vataure vega vachipuwa mukana nehurumende iripo. Ndo zvinoratidza kuti pane chido chekugadzirisa. Dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika vamunangago vari kungoti aiwa ngatikanganwe zvazuro, ngatisacheuka zvakamboitika, handei mberi. Hazvigoneki izvozvo.
Aiwa maita vamavhinga, rambai muri parunare. Gips, ndotanga ndakupa mukana une muteereri umwe chete, indine vaviri.
Ya, woti nkale ngondlovu.
Yes.
Ndlovini, unjani kunapa cimani?
Hayi, ngiyaphila ndina nkulu njalo kodwa.
Impila kakhulu, ungaphi konapha mfowethu?
Mina ngisigcoza lapha eThembisa.
Oh, eThembisa, kunjani eThembisa?
Hayi, eThembisa kumnandi ndina nkulu.
Wena ubona kwakho okwakuqalekile kumnyaka ka-2017 kuyini?
Iminyaka nje yonke leyo ka-2017 iyafana nayo na yonke le minyaka kade nje sokola ngayo, kodwa ke ekugcineni ngibona ngathi umnyaka ka-2017 ube mnandi ebantwaneni baseZimbabwe ngokuphuma kwengadlangadla lephumileyo. So ngibona ngathi ke wonke umntwana waseZimbabwe osuke wajabula ngokwenzakala, noma iminyaka kadibheda, kodwa ke kusho kuningi kubantwana baseZimbabwe uphuma kababa umongameli uRobert Mugabe. Kusho kukhulu nanoma nje izinto zingeke zilunge. Futhi engingakuthanda lokuthi lalo ubaba ongenileyo layo engakhohlwa phela ukuthi kulelani lizwe kulamaNdebele, kulelani lizwe kulamakhalanga, kulelani lizwe kula zonke lezi zilokhuzeli, engabhekeli amanzi engagelezeli eceleni eliwayo.
Kuthi ubona ngani angalungisa okuningi ona umbono wakho?
Hhayi, ukulungisa khona angeke simanje siqagele sithi ngakulungisa okuningi baba lona.
Ubone ngemfowethu. Ye, uyitshayele Ndlovini. Ube lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu mfowethu.
Hayi, nami ngiyabonga khona ngapho lisebenze kahle lani lapha esitudio.
Siyabonga kakhulu ke, inkosi ikubusise.
Alright,
yeah, so that is Mr. Ndlovu is in Tembisa in South Africa. He was saying that, you know, the ouster of the former president Robert Mugabe was one of the top highlights of the year. And says the year started in a very dull way, but towards the end of the year, there were sparks. So he loved it, you know. And this is a...
So he's calling for a repeat?
No. So then he said, you know, the current president should actually think about other tribes.
Mm-hmm.
He says he must not focus on only one side. He should cater for all Zimbabweans
mm-hmm.
because he's a Zimbabwean president.
Oh, that's good. Mm-hmm. Let's hear from Tatenda ku Zimbabwe. Magadi? Tatena. Magadi Tatena.
Hey.
Hey, andanda chikora zitare nyapoka. Ndire gerere.
All right.
Muri kupi ku Zimbabwe?
Ndiri kuchiweshe.
Kuchiweshe. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pa 2017 netarisiro yenyu muna
2018. 2017 igore ranga rakatiomei.
Mhm.
Kutanga kwaro kwese. Ranga rakaoma pazvinhu zvakawanda, zvakawandisa zvekuti kumari mabaka acho zvinhu zvizhinji. Rakafuti tsunungukewo zvishomanana kunguva shomanana. Tikapembera tikafara tikapuwa kuti zvinhu zviri kuenda kunosununguka panguva yakabviswa Mugabe pachigaro tikati aiwa ndofunga zvichanaka asi hapana chanaka zvakutoshata zvekare kupfuura zvazvinga zvina Mugabe nokuti kana hurumende yaemasoja nhasi ndoinda munyanga
saka muri kutya here kuti muri kutya here kuti mauto anokukanganisai
ichokwadi kare pamaelection kacho hanzitingoti anomboita maelection akanaka amboitwa akanaka nokuti
nhare yavo inenge iri kunetsa pachiweshe apo ndofunga kuri kunaya chiweshe unoziva kuti iri kupi
ya is in Mashonaland
Mashonaland where
yeah Mashonaland west
it's Mashonaland central
no central and west and is west. Almost the same thing
ah okay
because from because, central you go to west
because they are both Mashonaland
ah okay border.
What I'll do is I give you a mark
yes
ndotanga ndataura na vasitole then ndozokupa zvataurwa na vatatanzi Tatena. We've turned left.
Perfect. All right.
What's tole, Magadi?
What's why, Magadi?
Ah, what's tole in the fire of patience? I'm going to go to Ramba. I'm going to go to
Ramba. I'm
going to go to Ramba. I'm going to go to Ramba. I'm going to go
to Ramba.
I'm going to go to Ramba. I'm going to
Kadoma.
Tiudzewo maonero yenyu gore rakupera neriri kuuya.
Ya maonero egore rino ra 2017 aya ndinoona hangu kuti vanhu vazhinji vanoona sekuti zvingangonaka asi iri muono wangu ndewokuti hapana chinonaka pane zvakanga pane zvakaitika pamukaba yakubvisiwa. Mapea nchidaro ndinotarisa iyo zvino pamusoro penyaya yekumatibhere muchigara chichauko nyaya iyi yegukura uri nyaya yekutaurwawo na nyaya yekutsvagwawo navo Mugabe saka vaingoti ndikatikanda mwei zvekumashure tiendere mberi ndo the same statement inotaurwa zvena navamunangagwa kureva kuti vanhu ava havana kunyatsokurasana pakutaura kwavo iye zvino vane protection yavanenge vachipanana ivo saka ini ndinoona hangu chokuti vanhu vasanyanya kutarisira zvakanaka pakubva parizvi patii kuenda kumberi kwatiri kuenda halo
halo ehe matodya dzimwe 30 seconds pamuri kuti halo apo
ndaikudziva kuti hamuchandize
aiwa
ini ndiri kufunga kuti kana vana vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende parizvino vari vanhu vari ei vari kuda kuti vagadzise zvinhu munyika zvinake ende vachipromota dhemokirasi pane chinhu chinondirwadza chandinotini kana ivo vakanga vachinga achizive maitikiro acho ngavaise investigation team nepamusoro pekudira kwa itai dzamara. Kana vakabudisa nyaya itai dzamara vanhu vasichitaura kuti vakuti they are real for democracy. Kuti kana vasinya vasingazvitauri ine hangu handioni ndichivatambira zvekuti ndinoona kuti vari pachokwadi navanhu asi kuti vakangoona kuti ivo vakangaoni dzao navamugabe vakatichiridza tichivabvisa zvatine masimba nerubhizi nwauto ndokuona kwangu inini.
Thank you so much. Maita vasitole 30 seconds dzenyu dzimwe ndazozvitorawo but aiwa tinotenda zvikuru maita basa. Gibbs, ndina vachisa ndakupa mic. I know you have the mic, but I can give you the mic. Ndina mukoma tatena vekuchiweshe. I think what he said is just like what the caller you spoke with said, the same thing exactly. He said 2017 was a tough year from the beginning, no cash, no jobs. And the host of former President Robert Mugabe gave people a false hope, but he thinks that nothing is going to change, especially with the intervention of the army. And Mr. Sitole in Kadoma, many people have hopes, but he thinks nothing is going to change. And he says that the Gukurahundi issue should be addressed, and he gave Mr. Mnangagwa a test case. He says if Mnangagwa wants to prove himself as a good leader, you should investigate the disappearance of Itai Dzamara.
Very interesting comments there. But before I take the next caller, I wish to apologize to our viewers because the VOA Ndebele Facebook Live is down. So what we've done is to share the VOA Studio 7 with you there. So follow it and listen to what we're saying and contribute a lot towards this kind of discussion. So now I think before we go to Keino Kumete and Mr. Mavinga, let's take a caller from Gokwe. Hey, Gokwe, slow down, Konab.
Hey, don't you have a rapper?
Ngubani?
Nyacheka.
Nyacheka.
Oh, Nyacheka, Kujan, Baba.
Nyacheka.
Kujan.
I'm not a Gokwe Simbe, I'm a Simbe, I'm a writer, I'm a Julian, I would
say. Oh, see, I'm born as a bit. So, what did you get 2017? Umenja, Niba.
I go to the Amunyaga. Mendara.
So,
Mendara.
In the Mendara, if there's a win, Joba Kutuake is Rulana Pelomia Pele.
In the Vesa, Mumu, it is Rulana Umnawe Pele, Kotwa, Umu Bantisima MP.
Aha.
So, we have a duty.
So So what do you mean, we?
What do you mean? $300 in my account. So we account. So we are my fertilizer.
Ah, so we are next.
I'm a fertilizer.
Yeah, I'm so over animal and labor. Oh yeah, what's the void? So that you have to avoid. See, I was a cool in your jena. Oh, when you get on a tea, when I want to cut it, when I got 2017 way. I'm a channel.
Okay, I don't know what to do. Abafana bangkhona bamkhubura right asina themba lapho.
Albatrust.
Albatrust asina ngabe umntanga gwaye lapho laphana ukuthi hayi kala support.
Boyo phela so lizimisela ukuthi livote ngo 2018 ikunjalo.
Kithi kangitsikangeli ukuthi vele ayiwe ayithenzi ngigovernment. Ifaya lekaba. Ngika ngizuriwa yani.
Oh yebo.
Yeah, I did say I can't see gravity. I'm sorry. 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 I'm sorry
Ah, what did you do? Smoke. Smoke a cool in your jail. What did you say, Baba?
I don't think I'm far, but I want to go around and see the answer. So I don't know. I'm going to see it. My target.
That is Kuruma. I would take a cool to Kuruma.
That is the same Kuruma.
Ah, one again. Thank you very much. Spongile Nyachel. Yeah, I would take a cool.
I
go to my daughter and then you can tell what my son got about it. I go to for Zanko and Genu with the Baba. So,
I'm going to go to the house.
Thank you very much. Bye-bye, Baba. So that is Mr. Nyajena. He's saying that... Nyajeka.
Mm-hmm.
He's saying that, you know, the top highlight was the removal of the of former president.
Mm-hmm.
But he doesn't trust Mr. Mnangagwa.
Mm-hmm.
He says the transition government is like that of Apel Mzorewa.
Mm-hmm.
Still remember before... Zimbabwe attained independence.
Yes.
So he's saying it's almost the same.
Zimbabwe
it's
Rhodesia.
Like the same snakehead, you know?
The Zimbabwe Rhodesia.
That's yeah. right. That's right.
Mm.
And then he's complaining about GMP. He says they sent a lot of maize to GMP. Some of them were not paid. And he says he paid some money to, you know, the first lady, allegedly. So he says he lost that money. They were supposed to receive a fertilizer.
Mm.
But now there's nothing. And, you know, he says life is still tough.
Now, but he can still pursue his money under the
civil in one way or the other. Yes, yes. So let's hear from Keino maybe Keino. So looking at the future of Zimbabweans, do you think there's going to be any change from what they experienced this year? Take into account that we've got a new administration and we've elections.
I think there will be a change. I mean, people should be patient.
Mm-hmm.
The new president has only just taken over and he's only just appointed his cabinet and his vice presidents.
Mm-hmm.
So people should just be a little patient. I know they're impatient. I mean, 37 years is a long time under the rulership of one man.
Mm-hmm.
So they wanted change there and then and immediate results.
Mm-hmm.
But it does take time. So let's allow President Mnangagwa the 100 days he asked for.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And then we can take stock from there.
Amaz
uto ndibona njani jonga.
Rekai ndizwe ndina mukoma mishek. Ndina mukoma mishek. Vamavinga.
Yeah.
Ramba yenyu muripo amavinga. Ndina mukoma mishek vari kubotswana. Vangazofunga kuti tiri kuita favor tichiramba tichienda ku South Africa. Timbopinda mubotswana. Hello.
Hello.
Mukoma Mishek, pamuri panenge pane mhepo ka?
Ya, pane mhepo eh.
Eh, zvino makana mukaramba muripo munosiiwa nebhazi.
Ah, okay, da try kuvhara window re motor.
Aiwa ndizvo zvotaura itinzwe.
Ah, inini ndinonzi ngoni muronda.
Wa muronda.
Dafara no kupinda mchirongwa.
Eh.
Ndine nyaye bukura hundi ndinoinzwisisa. Asi pane problem iripo yekuti 1980 inini ndaishandira kugokwe.
Mm.
Kwana mcheka yaora.
Eh.
Vanhu vabva musango vachinzi vauye vamasoja achungana nemamwe. Isusu pane vakaramba ivavo vamwe vangu vaya vainwa doro vakaenda kumareserve vakanorohwa nevairamba kuuya kumasoja kuzosangana nevamwe. Inini ndaasinganwi doro ndandiri pakataka tishandira handina kurohwa hangu nemasoja bhozi nanda handisina kubuda out vaitoda kutourayiwa. Saka nyaya yegukura hundi of course yakaitira but tikatarisa kumashure kuti matebelendi yese iva akwe matebelendi yakavakwa nechi nerudzi rwakabva kupi South Africa ndizve kuti pakaitwa reconciliation iri yakaitwa kurudzi rwakapushwa ruchienda kwakunzi kumashonaland kozouya inyaya yakazoitwa yekuti pakwanise kuti pave nekukondrora kublawayo taitosva kutoenda nokuda kwekuti kukaendako waitoziva kuti ndinogona kuurayiwa nebanga saka handizive kuti chii chingadei chakaitwa kuti pakondrorwe nyaya iyo yanga ichiitika because tikatarisa even kukongo ndakamboenda ndinomboenda kukongo kuti Zimbabwe pakubatsira kwayakaita hondo yekukongo vakatoita chimpwanyira chekuti nokuti masoja acho anenge achihwanda muvanhu I think ndo zvakaitika kublawai kuti kukondroreke pese panonzi kukunda hondo panotofiwa
saka vamuronda va mukamba mhuri menyu mukaita pfumvu mototi ngatipondanei
hatiti ngatipondanei but it, ipapo handisi kutsigira kuti zvakaitwa zviri right on the other side hazvirisi right because zvinenge zvine kuparadza ropa but on the other side ndikuti ndikaenda ezvinezvi kumatebherendi you will find kuti shona yakutaurwa apa ndevere yakutaurwa pasina kana problem vanhu vachidi vachiwirirana only the other thing pamwe ingadai yakaitwa nehondo nehurumende yava mugabe ndeyekuisa mutemo yekuti anenge auraya mumwe kana kuti anenge abaya mumwe nebanga ngapaitwe mutemo wakati chete ndo paotherwise pavazvavangadei vakaitiza ndinofunga inini kuti vange vakaita kwete kuti zvavakaita zvokuti mushona nemudhevere tinobva tapacreatwa kuti tivengane nokuda kwezvakaitwa nehurumende yava mugabe
aiwa tinotenda vamuronda regai tigozonguva vamwe kuti vanoona sei pfungwa yenyu Gibbs usati waenda undombotaura nezvavamuronda kana kuti umbotaura nezvavandlofu
maybe just start with mronda
okay he is saying that the gukura hundi issue is a hot issue he said he witnessed it in early 80s when he was in gokwe mucheka waora I think that you once worked in that area
yes,
too
yes
yeah. And he says it's a question, but at the same time, I don't know how we can best explain that. He says people were pushed from Matabeleland when the Ndebeles came into Zimbabwe, or what time they came in. Mm-hmm. He says, was there any compensation for those people who were pushed out? Mm-hmm. And also, he is talking of violence. He says in Matabeleland, there is violence, there is that, and he thinks that the only way to deal with those issues was what Mugabe did to send in the military. That's why I asked him, if in your family there is a problem, kill each other to settle that problem?
We're lucky that we've got a human rights lawyer, and that is Mr. Tewa Mavinga. Mr. Mavinga, can you respond to what this gentleman is saying?
Yes, clearly there were very serious human rights abuses in Matabele and Midlands provinces in the 1980s. And what we are saying is that there has been no comprehensive inquiry into what happened and into remedies and justice and accountability. And now what we're saying is that, one, there was an official inquiry, the Chiambakwe Commission of Inquiry, whose report was never made public. So for us to even begin to address and answer Muronda's question, we need to have that made public so that the world and all Zimbabweans know exactly what happened. When you talk of the other periods, when we are talking of Gukura Hundi, Gibbs, we are not saying that, therefore, there are no other periods of human rights abuses. We are simply saying that we need a comprehensive approach that looks at what happens, at the remedies, and that talks to victims to say, what do you want done? So that kind of national engagement has never happened because the government refuses to open up. And now we have a new government that says, let bygones be bygones. And that is problematic.
Yes, thank you so much, Mr. Mavinga. What is that? Undlovu lapha, Undlovu sebambe kakhulu.
Yeah.
Baba Ndlovu ephinga khona lapha kunjani?
Yeah, phila kunjani?
Siyaphila kakhulu. Ungabona ephinga khona lapha.
Ngisemandlovu, umlavu, umlavu emandlolo.
Oye, ngiyakubona sibili emandlolo kho lapho lokho kuse kule nhlanzi ezidengiswa ezitolo phandle lapha.
Yebo.
Lokho zimnandi.
Azinandi zigcwele baba.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Mvuka Ndlovu, so akutsho ukuthi wena umnyaka 2017 ubona njani?
Ah, umnyaka 2017 hayi bemuhle kodwa uthengele ungano uyaphathisa kodwa into engifuna ukukhuluma ngayo ikakhulu ngumbono ka 2018.
Mm-hmm. Qhubeka baba.
Ngiyabona ngapha ngemuva for the past 37 years.
Mm-hmm.
IZimbabwe bekunganihalali.
Mm-hmm.
Ngani kutho lokhu ngoba yabona zonke izinto zenzakala eHarare, omongameli behlala eHarare, izivakatshela zezikhanya nganginathike eZimbabwe bekuseukuthi ngo-2018 siyaphansi loza uba umongameli akatshintshi idolobho khona ezabona i-infrastructure ukuthi ibinjani lapha yabe ehleli khona njengakobulawayo kaluto yabona kusobala ukuthi nje singanihlelebhanke singekho eZimbabwe.
So angatshintshi idolobho engahlala kuliphi?
Ah, kumbazi azohlala kobulawayo lathi sike sibone ukuthi impela nje silomngameli abone ushintsho lathi sibone ushintsho simbone hambahambe esitaradeni mhlawumbe uyabonela abone i-infrastructure ukuthi iyatshintsha ngakhangela isteji izindlu elokuzeka edorobheni izindlu zikhanya kungani zakhiwa kudala njalo zakhiwa kudala zila zimaintainwa zilani khonokho kubuhlungu kutshengisela ukuthi la angani sisele phande yabo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana soke kadisa baba.
Engatshintshi idorobho nje ahlale kubogweru umasilingo umtare kobulawayo uyabe kutshengisela ukuthi impela nje sihamba sonke yabo.
Ye kunjalo.
Ngiyabonga baba.
Siyabonga kakhulu soke ungathinela kusasa so ube lo mnyaka omutsha omuhle olandelayo mnumzana.
Lawe baba ube lo mnyaka omuhle.
Ye kube njalo ke mfowethu siyabonga kakhulu ke uNdlovu kukhona ngale manjolo. Izini manjolo. So you were saying that you know 2017 was good but you know not too good and he's looking forward for 2018 and says you know for 37 years the only Zimbabwe that was there was Harare. So he's proposing that the president of Zimbabwe must change town.
He must move to
Binga, he must move to Mrewa.
To Mrewa, yes.
Even Gwanda. You know Gwanda, where I come from?
No, yeah. Mrewa.
I think Cholocho, guys.
Yeah, Cholocho, right?
Cholocho would be the best place.
You know,
it's far from where?
From Harare for him to move with his property. So Mrewa is just 90 kilometers.
the more reason he should move further away from Harare. We don't want him anywhere close to Harare.
This is something that we call classic tussling for a president.
Yeah.
So then what he can do is
he can have
a helicopter and stay. We will just go up and down.
Okay, so let him have a neutral venue, like a hotel.
Where? A hotel where?
Anyway.
but he's raising a very good question, right?
I know.
Very good issue.
I know.
Who do we have now?
That's true. I have two gentlemen, and you know, our phones are ringing like
now.
Yes. So far, ndina mukoma look Samunda, varuku Zimbabwe. Magadi mukoma look. Hello, mukoma look.
Magazimba here. Hello, magadi.
Hey, wandirumpenyu. Mongoti ga. Mongoti ga kudya kwenkwasha because the phone is kuwanda.
Mongoti zvakaitika zvekuti muna 2017 mo kubva kwangu kwakafadza. Asi tarisiro ndeye kuti wachazvigadzirisa here wambogara 37 years ari mo. Ndo mubvunzo mumbo nevazhinji kaivo.
Mhm.
Kuti vanozvigona here kana vazvigona. Toomberera maoko kana watadza tiri kutarisira kana elections kana achifamba zvakanaka tichazoona kuti zvichafamba zvakanaka here mitemo yagadziriswa iyi yaiita kuti uite zhowezhowe kana vabudawo zvakanaka kana vatorozvigona tonifara kana zvikasadaro manje chiudo chatarwa chaa ndo chaicho
maita basa mukoma ndovanotaura tirikuda vanongoti ga ndimukoma luka
vari
kuhonde valley kumabhanana kuhonde
valley. Wonderful, good place.
Yes.
Wonderful.
Pineapple. And then again, no more pineapple.
And remember, mkomo.
Eh. Manzwa order dza mapiwa ka.
And mango.
Mango. Hey, order yacho iri kuramba ichingoendera mberi.
Eh. Aiwa maita basa mukoma samunda vari kuHonde Valley. He says he enjoyed the departure of former President Robert Mugabe, but doubts that for 37 years these same people were in the same government that was led by former President Robert Mugabe. He does not think anything will change. Yes, but he enjoyed former President Mugabe's departure. Now we have Mkoma Forward from South Africa. Magadi Mkoma Forward. Aiwa kuno kutsvene ngotiga hanhasi nhare dziri kuita kunaya titori nevamwe vakamirira vanonzi mukoma nhamo goronga varida kufonerwa izvi.
Inini ndinoona sekuti 2017 chandakanatsa kustada ndikaona ndikaongorora ndinonyanya kuzviongorora ndichiongorora zvematongerwo enyika ndiridega ndakagara. Takanatsa kuona kuti zvataurwa ndira mazinga kuti vairwidzana kuti ndiani achatora chinzvimbo. Inini ndinoona sekuti vanga riri bhenji rokuvanda kuti umwe naumwe paari semukuru kana kuti une chinzvimbo tore upfumi hwenyika vaviri, because tikanatso kuona zvakanatso kuitika gore rapera, tinoona kuti mayusa anga akawanda, but iko zvino hapana paari aripi, nekuti hakuna ng'ombe dzinochera mari, hakuna mbudzi dzinodya mari. And ukatarisa vanhu vari kumamisha hapana one sendi, ukatarisa uri mudhorobha macho vanhu vakangaita sesu hapana one sendi. Mari iripi? Ini chandinoongorora ndechekuti vaida kuwana mukana wokugovana kuti iwe watora wakadai ufambe wakadai, utora wakadai ufambe wakadai. Bhozi mukanatso kutarisa kuti ma-17 billion ekare kare, kana mukatarisa every ministry, hapana kusina kuora, hapana kusina mhosva, asi vanhu vacho vanga vasingavusungwi. Mukaona vana Jonathan Moyo vaishandisa ma-500,000 kutenga mabhasikoro, mabhasikoro akaita seyakakura sebhazi ire madhisha acho mangani. But then zvakandichikuudzai kuti kuongorora kwangu, yes, vanhu vanga vachiti havanovanda nokuti vanoda kuona kuti ndiani uchatora chinzvimbo chavamugadi. Hai, that was not the point. The point was to plunder the country. The point was to plunder everywhere, every ministry, even part ne part. Hapana kuonaona pane chinhu. Saka iko ndo vari kukomplaina kuti zvinhu zviri kukwira. Zvingatadza kukwira sei? Nokuti uya unenge wachishandisa kadoko kaanako, anenge achida kudzokera zvokuti awane zvikamwe mangwana. Saka ngavasakomplaina, ngavatange vadzosera ikoko kuplanda kwavakaita mari dzavakatora, mabhizinesi avaita, kana kuti pachinangwa chavaive nacho. What is zvese izvi? Kuvaraidza kutamba kwembudzi bhozi hazvina zvezvinoshanda kuti vamunangagwa ndi president zviwenga ndichakati. Chetinoda imari yangairi munyika ngaivepo, yavakaita bhizi gore rapera kubva, yavakaita bhizi gore rapera kushandisa zvisizvo, hatini maona. Saka zvimwe zvese tingatisora kukurukura, chinokurukurisa kudaro izhara and inhamo, nokuti hapana mari.
Aiwa maita basa mukoma Forward, tingadai tataura usiku hwese, asi kiyu yacho iripo. Hai, vanhu varida kutaura yakati kurei. Tinogona kuzodzoka zvakare kwamuri kana mangwana, kana kusvikira mangwana. Gibbs ndoziva kuti uda kutaura. Ngondipa ndingoti kuna mukoma Govera vangoti dimu. Because mukoma Forward vazotsanangura muchirungu. Hanzi vanhu varingoda kuwana mukana wekubvutidzana zvavakanga vakaviga, plundering the economy. Tina vaGovera, Keithwell Govera, makadi.
Ndiripo hangu kana makadini iwe.
Takasimba, muri kufona muri kupi?
Hano. Ndiripo Mangura.
Mangura, ndinonzwa kuti Mangura mugodhi wauda kuvhura manje uko.
Vari kutoparadza zvakasara.
Wokutoparadza zvese zvanga zvitaurwa namukoma Forward kuti kutoparadza uko.
Kuna chiri kusara, vakutoparadza zvanga zvasara zvacho.
Zvakaoma. Tipeiwo maonero enyu 2017 nekupinda muna 2018.
2017 inondisungisa nyaya iri mubhaibheri. Ukatarisa mubindu reideni, Adhamu akadonha nokuda kwemudzimai. Samusoni akadonha nokuda kwemudzimai. Dherira wakaurayisa murume. 2017 vamugabi vakadonha nekuda kwaamai. Saka ranga risina kumira zvakanaka, asi zvinhu zvakagara zvanyorwa mubhaibheri.
Saka apa muri kuti vanhu vatye bhaibheri here apa manje?
Aiwa, handisi kuti vanhu vatye Bhaibheri asi
kana totya madzimai oraitizvinizvo
hazvina kutanga nhasi, zvakatanga kare.
Totya madzimai tisadonhe, ndo zvamuri kutaura.
Madzimai vakadonhedza zvakawanda.
Asi makaberekwa nemudzimai wakomana ka mukoma wangu avaka.
Bhaibheri rinotaura vanhu tine mazuva mashoma hazire nekutambura.
Ndizvozvo. Asi chiregai kupomera mai mhosva, chiregai kupomera madzimai mhosva, chingopomerai nyaya yekuti Bhaibheri rakati tichashupika.
Oraita, geregai tiite munyaya yangu. 2017 yanga yakaoma baba, bhikozi tikatarisa paroad mapurisa havaisaona mota ba, havaiona mari. Kungoona mota ichiriyaanoda zvangu zvaita, homwe yangu yazara. Saka kune zuva vagari kwanga kuri kutocheka pishe nzoupa pishe tsuro nzoupa tsuro, saka zvanga zvakatooma kunyanya.
Aiwa, tinotarisa 2018 anenge aine shanduko. Mukoma maita basa zvikuru, mukoma Kethwell Moore negore rakanaka rinodakadza 2018.
Ndatendangu.
Thank you so much, Gibbs.
Yes, loba kuncube cingwani. So siyachaya 1 minute each suka kuncube sesingena kugaino then siyangena kumavinga. So suluchai chop chop sibili. Baba Ncube unjani?
Ngikona baba lenjani.
30 seconds umnyaka ubona unjani, njalo ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka mina ngubone kahle sibili kuthi ngumuntu othanda ukulandisa. Umnyaka wona ka 2017 singathi ubumuhle kodwa ubungamuhle kithi. Ngoba umnyaka ubumuhle. Basifika ama bond notes. Sawabona abuya phela anyamalala kwathi intumbuso. Imali yatholakala emabhenki one day. Imali besikhona ukuthi siyithumele ngabo ngezinye indlela ezifana nabo Western Union ibisatholakala. Kodwa umbuso wewatshintsha vele imali yavele yaswelakala. Sehluleka lokuthumela abantwana imali ngoba umuntu uzatshona iviki yonke linda imali kodwa imali ingekho. So awumnyaka lowo kumubi. Umbuso utshintshiwe wona, siwubonile utshintshiwe, kodwa thina ngokubona kwethu ngathi into abayijabulela lapha bajabulela ukuthi bona babe nezikhundla ezithile. Kodwa thina kusisizi ngoba kuvele kucacile ukuthi akusebenzela ngabantu, kusetshenzelwe elinye iqembu labantu. So hayi, akukuhlanga kithi lokho.
Encube baba, ngomvulo siyakwenza ube ngokuqala. Sibongele kakhulu, isikhathi sesiphelile baba.
Okay, siyabonga.
Yeah, so he's not happy about the change of government. He says, of course, it changed, but they're fighting for position. So now, okay, no, going forward, 2018, what are the prospects like? One minute.
I think the prospects are pretty clear. If we go back to what Ndlovu said from Emanjolo, Ebinga, Ndlovu kala ngokuthi ngawo president uyathutha buye eduze labantu. Yinto akhala ngayo.
So it may not be a physical upliftment.
Not
but
physically. Bona abakhokhelayo kabasondele eduze labantu kulokuthi bebelokhu begijimisa ukuba eParliament bemelela ukuphiwa izimota lokuholisa izimali bese bedinga abantu kuphela sokuyisikhathi sokuvotelwa.
Aha, perfect. Mr. Mavinga, your last word, sir. Just only 30 seconds.
Yes, yes. I do not agree that there should be any chances given to Mnangagwa and team. They need to deliver. Mnangagwa has been in government since 1980, so he should know what needs to be done. He has been in every cabinet of Mugabe up to today. So what we need is not to take our eyes off the ball. We must be vigilant. We must monitor. We must be very careful that we might be on the precipice. Look at the militarization. We must see that things are not going well. We need to be very worried and to remain vigilant as Zimbabwean citizens, as political parties, and as everyone. Let's remain vigilant.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I think we don't have extra time. You know, it's not like soccer, so I think our time is up.
In 2018, sorry, it's coming.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave today. We thank our guests this evening, human rights lawyer, Mr. Tewa Mavinga. We also thank our Studio 7 reporter, Geino Kumete. So now I wish that you can have the best of the weekend and the best 2018. Yes, I think the year that is coming, we're going to see many things, John. So signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kandemiri, muane kupera kwa shondo kwa kanaka, ne gore dzara kanaka.